zvakanaka nakavateereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri gunyana 14, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa necovid-19, vamwe zana nemakumi matatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kanzuro yeHarare inoparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dziri kuunganidzwa marara muguta. Bato reZANU-PF rinoramba mashoko ekuti riri kunyomba hurumende itsva yemuZambia, richiti Zimbabwe ino ukama hwakanaka chose nenyika yeZambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe zana nemakumi matatu kana kuti 130 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevatatu kana kuti 4543. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 126,399. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 2,856,955. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe nemakumi masere kana kuti 1,894,780. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Zvichakadaro, dzimwe nhomba dzerudzi rweSinovac dzinosvika miriyoni imwe chete dzaitarisirwa kupinda munyika nezuro kubva kuChina dzinonzi dzave kutarisirwa kusvika nhasi. Bato reZANU-PF raramba mashoko ekuti riri kunyomba nekuzvidza utungamiri hwehurumende itsva yemuZambia, richiti Zimbabwe ine ukama hwakanaka chose nenyika yeZambia, kunyange hazvo bato riri kutonga muZambia riri kuti mutungamiri waro vaHakainde Hichilema vari kunyombwa nevamwe muhurumende nemuZANU-PF. Svondo rapera, bato ravaHichilema reUnited Party for National Development rakapomera ZANU-PF mhosva yekudenha mutungamiri waro nekuti vanodyidzana zvakasimba nebato rinopikisa muZimbabwe reMDC Alliance. Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu nesvondo vakaburitsa gwaro rinoramba zvipomerwa izvi, vachiti bato ravo rinotungamirwa nemutungamiri waro vaEmmerson Mnangagwa avakatambira kukunda kwavaHichilema nebato ravo musarudzo, vachiti havanei nechekuita nezvinenge zvichiitwa munyika dzavakavakidzana nadzo. Vamwe muhurumende nemuZANU-PF vanga vachinyomba mutungamiri mutsva weZambia vachivati mutengesi. Kuti tinzwe zvizhinji kubva kuZANU-PF, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi.
Ndinotenda gwaro ranyorwa naSecretary for Administration veZANU-PF Dr. Obert Mpofu maringe neZambia neutungamiri hwavaHichilema Hakainde rinobva pakuti munofunga munotendera vhiki rino kune runyorwa rwakanyorwa kubepa nhau reNewsday richireva nhema yatingati fake news, richitaura iro kuti vaHakainde Hichilema vanova mutungamiri wekuZambia achangogadzwa, vakatsutsumwa vachiti musangano weZANU-PF uri kuvatukirira. Toverenga nyaya yacho, hatina kuona zvakaita seizvozvo.
Ndiana inzi akataura mashoko yambepe.
Mpepa maito kote wao, mwana wechidoko watisata ziwa kutidano rake ndiani, batore UPND ku Zambia, anonzi Joseph Kalimwe, ndiye waitaura mashoko iwayo. Asibepa raka barazu, uraita deliberate misinterpret kwa kunyora kuti ndi president wa Zambia, adaro wachizita, nenzira yoku spread the fake news. Mashoko iwayo, haana kutibata zwakanaka, haana zwekubata muri ya Zambia zwakanaka, nukuta angari mashoko, ekunyepera, vaka inti hichilema kuti vatsutsungwa pamusoro peZimbabwe, iwo vasina kudaro. Ndokusaka vampofu vakazonyora tsamba kuti ayo, vanhu ngavazvizive bato reZANU PF harinei nenyaya dzinoitika kuZambia, harisi basa renyika yeZimbabwe nemusangano wedu weZANU PF kuona kuti ndiani wapinda muutungamiri kuZambia kana kuti ndiani abuda, nokuda pekuti kubva pakapinda vakaunda neRevolutionary Party yaivako yeUNIP. Paka payakabuda Masimba kwakapinda mapato nevatungamiri vakawanda wanda vachibva kuma opposition.
Ndeva papa mungapa muenzaniso yemaijikidzana sei?
Kubva kuna na vachiluba, kubva kuna na vanlevu mwana wasa, kubva kuna na Michael Sata, kubva kuna na Rupia Banda, kubva kuna na Guy Scott, vese ava kusvika pare zvino patava pana HLM akaindi. Hapana mutungamiri weZambia asina kumbodyidzana kana kuva noukama hwakavandudzika uye hwakanaka nenyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo haungazochinji nekuda kwekuti vaakaende HLM ndova vapinda mumasimba. Asi zvetatichiona kuti vamapepa nhau navamwe paTwitter vanofarisa vanga vachizamba to drive a wedge between President HLM akaende and his counterpart, our president comrade E.D. Mnangagwa.
Asi hapana here ropa rakaipa pavavira apa nekutika kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakambonyorawo mashoko paTwitter apa anoita sekuti anenge aishora muutungamiri wenyika yeZambia.
Must be very thankful the leadership is matured at their level. They have not exchanged any words. Mutungamiri wedu akaenda kuZambia akanovakorokotedza sokudanwa kwaanga aitwa semadanwa akaitwa vamwe vatungamiri vedzinyika dzepasi rino. Naizvozvo hationi paine chikonzero chekuti the goodwill that was shown by our presidents be subjected to unnecessary ridicule nevanhu vanenge vachireva nhema. Saka ndo mashoko atsinirwa navamupofu.
Mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Ava vanoti bato reZANU PF ibato rinofarira chose kudyidzana nemapato ari kutonga mudunhu reSADC, nekudaro richaita zvose zvarinogona kuti ridyidzanewo nebato riri kutonga muZambia.
ZANU PF ibato rinofarira chaizvo kudyidzana nemapato ari kutonga maruling party emSADC. Izvi vanenge vachizviitirawo kuvharidzira zvipande zvavo, angavari maelections anenge sarudzo mabudiro ezvinhu musarudzo achinyunyutisa vanhu vakawanda, vanhu vanenge vaine gakava. Ivo vanoda kuti SADC itaure to the world kuti maelections emuZimbabwe ari free and fair. MuZimbabwe munyika munoitika zvinhu zvakawanda sezvakaitika musi wa 1 August muna 2018. ZANU PF inenge ichida zvekare kuti SADC as a block inge ichitaura to the world kuti vari kugadzirisa dambudziko riri kuitika muZimbabwe. Saka kuvhoterwa kwavaakainde HLM kuti vave mutungamiri weZambia kwashandura mamiriro ezvinhu muSADC for ZANU PF.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti UPND party yava HLM haisiri Liberation Movement, iparty yakafoma ndofunga makore makumi maviri apfuura. Iparty yakasangana nematambudziko akawanda akangofanana nematambudziko akasangana neMDC kuzvinezvi MDC Alliance. Ipartywo zvekare ine zvinyunyuto zvakafanana nezveMDC Alliance zvekubiridzirwa musarudzo, zvekuponderwa vatsigiri vavo nemaofficials avo. Saka kuvhoterwa kwavaHichilema kwaita kuti zvinhu muZimbabwe zvishanduke zvekare, nechikonzero chekuti MDC Alliance haisiri kungoti opposition yekuZambia ishamwari dzedu, asi vakuti hurumende yeZambia ishamwari dzedu. Zvoreva kuti MDC yakukwanisa kuwana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende yeZambia, ingave iri at diplomatic level vane hurumende muregion iri open iri kushuvira kuti zvakaitika kwavari zviitike muZimbabwe opposition ikwanise kuvoterwa uye ichipachiita smooth transfer of power.
Zvinoreve takatarisawo MDC Alliance.
Zvoreva kutiwo panyaya dzemaresources tirikuona kuti mari dzaifanira kupiwa kuMDC Alliance dzakapiwa kuna vamonzora. Ma MPs MDC Alliance akabviswa muparliament. Saka takuonawo zvekare kuti pane mukana wekuti hurumende yeZambia yakukwanisawo kupa maresources kana vainawo kuMDC Alliance. Nekutaura to the world about the truth yezviri kuitika muZimbabwe zvisingakwanise kuitwa nemapati akaita sana Frelimo wana ANC wana Swapo avo vakapika kuti sema liberation movements munyika dzavo opposition haifi yakatonga.
Vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vachiongorora zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Areva Jacob Mafume vanoti kanzuro yavo yakaparura chirongwa cheutsanana muguta kubudikidza nekuchenesa nzvimbo dzose dziri kuunganidzwa marara mukati meguta izvo zvavanoti zvanga zvonyangadza chimiro cheguta guru renyika. VaMafume vanoti vakataura nevakuru vakuru vezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yavo kuti marara ose akaita mirwi anofanirwa kukukurwa achinoraswa kwakakodzera kuitira kudzosa chimiro cheguta ravo. Meya Mafume vanoti vakatsvaga mafuta edzimotokari pamwe nekugadzirisa mishina nedzimotokari zvekushandisa mukuita basa iri kuitira kuderedza kuchema-chema kwevagari avari kushoropodza kanzuro yavo nekukundikana kutakura marara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tine chirongwa chekuti tione kuti nyaya yeutsanana mudhorobha inge ichikurudzirwa. Ndakataura nemainjinia vakuru veje refuse collection kuti tinofanirwa kuita program yokubvisa marara angaungana tichiisa matipa nemafront end loader tichiindisa kupomona kuitira kuti utsanana hunge huripo muguta marara asati njangara pese pese. Takavatsvagira fuel nekugadzirisa mashini yanga isina kumira zvakanaka kuti tiite program iyoyo kuitira kuti kuchema-chema kwemaresidensi kuite kushoma maringe nenyaya yezvina. Saka ndoo programu yatiinayo kuti tione kuti tinokwanisa kunge taclear madump sites ari kuwanika mudhorobha nemunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi chii chiri kumbokonzera kuti vanhu vanga vachirasa marara pose pose? Hapana here nzvimbo dzakagadzirwa dzinoita kuti vanhu varase marara kanzuro ichingouya ichinhonga ipapo?
Chinoita kuti marara arasikwe pese pese inyaya yekuti kanzuruwo iri kunonoka kundotora marara mumashops evanhu nemudzimba dzevanhu. Saka marara awa ari kuzara. Zviri kukonzerwa nekuti matruck edu mashoma. Muharare tinoda 30 trucks kuti anga achishanda pedei kuti tikwanise kusenga marara kubva kudzimba dzevanhu guta rese. Asi tanga tine 15 trucks anga ari kushanda, mamwe 15 anga ari kumaworkshop akafa zvakasiyana siyana. Izvi zvokonzera kuti nzvimbo dzisatorwa marara, vanhu vongonounganidza vachiitira kuti marara awa abve mudzimba dzavo. Zvadaro zvinokonzera kuti madump sites awande. Saka tichange tichiita program yokutenga tichishandisa madevolution funds mamwe matrucks 15 kuitira kuti matrucks edu asvike ku45 tukwandise kuti at every given time tinenge tine 30 anenge achigara. Then tichagadzira task force inoita kuti itarise nyaya dzemarara. Task force iyi ichatarisa kuti marara edu toita sei kuti tikwanise kuti awa anorecycliwa.
Tinoonawo Meya Mafume kuti kune dzimwe nyika nyaya yekutakurwa kwemarara makanzuro anopa mabasa yavo kune mamwe makambani akazvimirira Sei kanzuru isiri kukwanisa kungoita izvozvo kuti mutsvake vanokwanisa kutakura marara vemakambani akazvimirira muchiita contract navo.
Ndoza tichange tichitaura pandati taichaita plan. Tinofanirwa kutsvaga masustainable private public partnerships. Vanhu vanoda kubhadhara kuti marara asengwe. Saka tichange tichiona kuti tingakwanisa kuita program ipi neprivate sector tichikwanisa kusenga marara. Pane mitemo yanga yagara iripo inoita kuti maprivate actors asapinde zvakanaka tine vashandi varipo tine malabor laws asi zvese zvoda kuongororwa kunge tichinge tichigadzirisa kuti tiite maprivate actors anopinda vakabatana nekanzuru munyaya iyi yekukolekta marara to divide guta into ma sections that divide guta into ma sections tokwanisa kuitisa makontrakt ekuti marara ange achitorwa ndokwatinofanirwa kuinda tine problem munyika muno yekusatrusta maprivate sector ndopauri kuona kunyaya yetransport hurumende yoda kuita iyo kunyaya yemarara hurumende inenge ichida kuita iyo nyaya yemaroads hurumende inenge ichida kuita iyo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7.
Kwazwai, vateereri vestudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasi manheru na 8 PM. Nasi tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki nyaya yekupararira kwedenda reCOVID-19 munyika. Tiri kutarisawo zvirongwa zviri kukokerwa nevechidiki munyaya dzeutano zviri kubatsira vanhu panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Muri Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove. Nasmaneru na 8 PM.
Tumutarisa misoro yenhau iri mapepa nhau pamwe nedzine penyuro. Nepenyuro yeZBC ine musoro wenhau unoti sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rapikira kusimbisa urongwa wekutsvagira bato reZANU-PF rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti chipfambi muvana vadiki chatandavara serunyemba mumisha inogara varombo muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Na mkoma jonga kande miri muriko kwa mba Amerika uko. Tino kutenda ene naoza munu tipa zaka kosha kudai. Tino kumbira utumendele mberi mekutipa naoza kadai so. Asi pa COVID-19 hapa kudai na uizu tashiriketa kuita mameni news. Zendo kukupesira notitane makure tishingo zinzo nyu naoze COVID-19. Stara mtu netuwa resi mkazunga ere ndrugunu kushino itatenda.
Zviri sei hazvova hwande paAmerica po. Haiwa, muri kutipa nhau dzechokwadi, tinokutendai zvikuru. Rambai muchitiudza zvinoitika muno munyika. Haisiri muno munyika, muno muestate, mumwe nezi estate mutonga ati Hewlett Zimbabwe, kambani yeshuga yekunorima shuga iyi. Ndiri kungoti nero, ndinongotsigira zvangu nero, zvakanyanya. Zvizhinji handitombozviteereri kana nyange zvikadiri. Nero ndiye wandingotsigira. Zvamonzora kanyaya kamonzora nomutauriri wake zvokuti kwai torikola todini. Dai vangomukavo vakabika doro zvakareva mukuru wavo vamunangagwa vamonzora. Mukuru wavamonzora ndimunangagwa saka vanongova musemukotagurana. Kukupe uripiko, kukupe zvangoti zii. Ndiye wakatanga kusimudza mhepo dzose kupei. Mukona asi uripi. Warivoona zvekuti watora banga rinocheka seri neseri. Hachina dho. Uripi, hatichambomuhwi kupe kuti unotaura kuti kudini. Ana mai mujuru.
Vamonzora, vamonzora, vanetsa. Yanga ari mutambi webhora zvishuwa. Mbiri yake anetsa murukukuru. Unonetsa vanhu vari kugwisana neruling party kuratidza kuti havana chinangwa nechebudiriro vakura. Chinangwa chavo ndechemari. havanini vanhu kutambura kuri kuti vanhu havanaina ko ZANU-PF chai cheingwani yakafomuwa nemapati akawanda asi hatina mbonzwa kuti yakamboita sezvavari kuita izvi vakawandisa vakabuda muZANU-PF hati hatina mbonzwa kuti vakupandukira ZANU-PF vakuti pati tofanira kudai pati tinofanira kuidai sezvavari kuita izvi vanga vapfuma ingwani pati yavo yakanaka MDCT yacho zvanitsei chichanetsa hava munzoro vanofanira kuita semunhu mukuru munhu akaenda kuchikoro chaiko chaiko chore nini zvangu ndisina kuenda kuchikoro ndisina kudzidza ndinotombo vakundawe havangatongi nyika nezvavanoita vanhu munzoro musanyepeko nemunhu kutonga chako chekunyika zvinotoratidza kuti havangatongi dei varamba vari pa MDCT yavo yanga iri raiti zvaunga akaita zvanga zviri raiti stere taikwisa ZANU-PF takawanda handii kuve nemapati akasiyana siyana kuitira kuti tikwanise kukunda timu inenge iyoyo inenge yakazvimirira iri yoga yatinoda kukunda vamunzura munyatsoita zvakanaka muri munhu mukuru
Pastudio 7 apo tinokukwazisai nemufaro pastudio 7 vashamarari vose aiwa tiri kufara nenhau dzamunotipa dzechokwadi aiwa munotipa nhau dzechokwadi mandoda kutaura pamavhotsi apo mavhotsi 2023 kuti chamisa apo neMDCT dai mabatana yaita MDC imwe chete tikwanise kubvisa bhosi yavo munangagwa vari pachigaro kuti vabve pachigaro tikakurira kubvisa ZANU-PF pachigaro tabudirira
Hello pastudio 7 up tinokumbira zvikuru kwazvo nekukurudzira vanhu vezimbabwe kuti vauye kumusha vese vari kunze vechizorejista kuvhota kuti tiwanike tiine pundutso pakutaura taura kwatiri kuita hatidi zvinhu zvinoti munhu unoramba ungori kana uri joni unongotaura uri joni usikauyi vanhu ngavauye kuzorejista kuvhota ndochinonzi kuti zvinhu zvetinoda zvese zviitike kana tikangotaura tiri kunze tichingokomenda hazvina chinhu vanhu ngavauye tivagorejiste kuvhota munhu wese ngauye nguva yekuti kurejista iyai ouya anhu ese ovhota oona kuti zvinhu zvakamira sei ndokuti tione kuti tikendepi kana tisina kurejista kuvhota hapana kwatiri kuenda saka studio 7 tapota vanhu ngavauye ngatikurudzirane zvakasimba vana jonga kandemiri taurirai vanhu vauye
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakatanga rwendo rwavo rwekushanyira matunhu matatu anoti california colorado neidaho ayo ari kuvhiringwa nemoto yesango iyo yaparadza matunhu nematunhu emasango pamwe nedzimba uye kutora upenyu vabiden vakatanga nedunhu reidaho nezuro uko vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vadonald trump vanoda kusvika kuchiuru chimwe chete vakavagarira vachiratidzira muguta reboys vachinyunyuta nemafambisirwo esarudzo dzegore rapera idzo vanoti dzakabirwa vachitaura vari muidaho vabiden avo vari kutsvagawo rutsigiro pachirongwa chavo chekumutsiridza zvivakwa muamerica chemari inosvika $3.5 trillion vakati vanhu vanofanirwa kutambira kuti kushanduka kwemamiriro ekunze chinhu chiripo vachiti hachisi chinhu chebato redemocratic party kana rinopikisa rerepublican party kwete asi kuti mamiriro ekunze ari kushanduka ayo ave kuita kuti nyaya dzekupiswa kwemasango dziwedzere vabiden vakati chinhu chisisaita kuti vanhu vatarise rutivi vachichisiya vakatendawo vanoshanda mukudzimurwa kwemoto nekuzvipira kwavo nhasi vabiden vari kutarisirwa kushanyira guta resacramento kucalifornia neDenver kuColorado uye vachabatsirawo kutsvagira rutsigiro governor weCalifornia vaGavin Newsom vebato ravo reDemocratic Party. Chizvarwa cheZimbabwe vachiongorora zvematongerwo enyika vaTim Muringai vari kuOhio vanoti vanoona zviri kuitwa navaBiden zvekudzivirira mamiriro ekunze chiri chinhu chakakosha uye chinofanirwa kutsigirwa.
Ndikuona kunge nyaya yavari kutaura iyi mutungamiriro wenyika inenge inokosha kwazvo, nokuti nyaya dzeclimate change dzinenge dziri kuwedzera kwemakore atati titarise kumashure aya. Takaona muna 2004 kwanga kune hurricane yekuLouisiana yakazoparadza property nedzimba nevanhu vakati wandei vakashayika Katrina. Saka izvinezvi taona moto kuna naCalifornia, kuna naColorado neko kuna naIdaho kuti zvirongoramba zvichingochinja zvichienda kuita west rather than kuti zviite better. Saka urongwa hwanawo hunenge huchabatsira mangwana edu chese, whether uri Republican kana Democrat.
Asi munoona here huchitsigirwa nevatungamiri vematunhu aya? Tichiona kuti mamwe matunhu iwayo ane vatungamiri vebato rinopikisa reRepublican.
Ndiri kuona kuti kuenda kwaita president ikoko varoda kutoratidza vanhu vedunhu iroro kuti zviri important vafonere marepresentative avo, especially masenators, nokuti tinoziva kuti house yakatopasa bill racho reinfrastructure bill. Saka kuti richapasa tichiona kuti kunenge kuneka kudhonzerana, but hopefully at the end of the day vanhu vachashandisa pfungwa chaidzo kuti zvinhu hazvisi zvekuti unosapota bato ripi, asi kuti weather yachinja and kwamira kuti isusu sevanhu tichinje maitiro.
Takaonawo vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiratidzira pakasvika vaBiden kuBoise kudunhu reIdaho. Zvinosiya papi zvavari kufambira nekurudziro yavo yekuti vanhu vatambire kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze?
Ini ndinoziva senyika yeAmerica ino kuratidzira iri yo nzira yeruzhinji kuti ruratidze kuti harina kufara nezvakaitika. Saka tinoona kuti maRepublican kana achiratidzira kusafara kwavakaita nekuhwina kwakaita vaBiden, hazvinyanyochinja hazvo zvakanyanya, asi kuexpressa kwevanhuwo kuti no, havana kufara nezvakaitika. Saka kana takuenda kutaura nenyaya dzeclimate changes, tinenge tichiona kuti vanhu ivavo kuratidzira kwavanenge vachiita navo vanenge vachieducatewa kuti mutungamiri wenyika haana kuwira nezvematongerwo enyika, asi kuda kubatsira ruzhinji rwese kuti mangwana redu netau rive rakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa necovid-19, vamwe zana nemakumi matatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kanzuro yeHarare inoparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dziri kuunganidzwa marara muguta. Bato reZANU-PF rinoramba mashoko ekuti riri kunyomba hurumende itsva yemuZambia, richiti Zimbabwe ine ukama hwakanaka chose nenyika yeZambia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka.